Dare randidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva ya ndange ndabviswa pachigaro cheukansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti tangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare takaenda kusupreme court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa nehigh court yachief justice Mabhikwa ndikazohwina kusupreme court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare ranga rati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare rehigh court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa nesupreme court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzoserwa pachinzvimbo sa councillor weward 3 sa deputy mayor weCity of Bulawayo.